tarwadzwa zvikuru nekuti ndiye anga ari mukuru wedu ndo kwatanga tichinopotira ake maprovhidhio anga achitibatsira kuti kira dzidiendere mberi vanga vaine ruzivo rwaanyanya saka tarasirwa zvikuru.
Tipeiwo nhoroondo yava mukwesha vakashanda sei nechikwata chenyu.
Vamukwesha ndo one of the vemafounder members ekuti kuzonzi kuchine chinhu chinonzi Dynamos ndo ivava vakatanga kutambe chinhu chinonzi Dynamos vabva kuitambira bhora vakaitambira bhora vamukwesha vakazobva vakanotamba bhora kuportugal vakanodzoka vakazodzoka futi vakaramba varimo mudynamos yanhasi kwavashaya.
Pane urongwa hwati hwataurwa here nemhuri yekwamukwesha uyezve vakabatana nemi imi vedynamos?
Tikuti izvezvizvi tichasangana nemanherana tione kuti mhuri kwacho nesoo mhuri yedynamos tiri pamwe chere tonzwa kuti vemhuri vari kuti kudii hakuna zvati varongwa izvezvi.
Pane mazwi enyaradzo amungade kutaura here pamusoro peupenyu hwakararamwa navamukwesha kune vamwe vatsigiri venyu vangange vakateerera panguva iyo ino?
Hongu, ndoda kuti nditaure ndichiti vatsigiri vese vedynamos kunyange nevamwe vati vedynamos kana yanhamo yanhamo yemunhu wese tarasirwa nemunhu watingatiyanga riri gamba anga ari munhu munyoro akanyorova ari munhu anotaurika naye anga ari munhu aiti kana muchitaura zvinhu zvedynamos murumiti vakakavadzana ai kubatsirai zvinyoronyoro zvikamasika pakanaka tada kuti titi kumhuri yedu yese dynamos mhuri yedu yese nevamwe vanotitsigirawo nevamwe vati kuchema nemunhasi rasirwa zvikuru nekusiyiwa nevafrican kwesha avanga vari bango repakona.